manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 19, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uriro vakanga vaita nyaya vanga vasiko saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa26.
Mumwe mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hopo Chingono. Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuk Malava kuenda pamujikandi gere.
Isu se Law Society of Zimbabwe vaziyambi ziyambi inhengo yedu ndiye minister uri responsible for justice saka takavanyorera tikati minister tokumbirawo mutiudze kuti umbo hwamuri kutaura uhwo kuti vatongi vematare vari kufurirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuhwana kupi and kana vainahwo vatipewo isusu se Law Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora
sangano relo Society of Zimbabwe rokumbira umbowo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi avanonzi vakazvidza vatongi vematare vakanzwa nyaya yavamalava. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopo Chingono achamira kusvika nemusi wechitatu svondo rinouya kuti anzwe kuti dare richapa mutongo upi pachikumbiro chake chekuti dare raMajor Street rirase nyaya yaari kupomerwa sezvo mutongi wenyaya iyi atadza kuuya kudare. Godwin Mangodya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvatadza kuitika mushure mokunge mutongi wenyaya iyi amaivongai muchuchuti guburiro avo vainge vatara zuva ranhasi kuti vape mutongo panyaya iyi vatadza kuuya kudare vamwe vavo vachiti vange vakabatikana nerimwe basa. Rimwe remagweta ari kumirira Chingono panyaya iyi vaGift Mutisi vati mutongo panyaya yavaChingono waive kuzopiwa nemusi wechitatu svondo rinouya.
Guriro vakanga vaita nyaya vanga vasiko saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa26.
Nyaya yaChingono yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura uye yakadzoka kudare zvekare mushure mekunge muchuchusi mukuru munyika vakumbira ihodzi vapikisa mutongo weHigh Court. Zvichakadai magweta aChingono anosanganisira vaMutisi amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard nevamwe vange vauya kuzonzwa nyaya iyi mumiriri weZengeza West National Assembly vaJob Scala vavhiringidzwa nemapurisa panze pedare vachirambidzwa kutaura nevatori venhau pamberi pedare iri. VaMutisi varatidzawo kusafara nekiita kwemapurisa.
Tiri kutoshamisika kuti pano pamuzinda patinofanira kunge takasununguka tiri kumanikidzirwa nemhaka yei.
VaScala avo vanovewo gweta vashorawo kuita kwemapurisa uku.
Kana hati vangoona vangu vachingoti ibvai pano voda kutorova mai Mutetwa paya hati mangozviona mega kana maloya edu aakutiredzerwa kuzoti isiwo vasungwa vavo takatoipa.
Hatina kunzwa divi revakuru vepamatare ekuRotten Row kuti sei mapurisa atora matanho atora kana womutauri wemapurisa vapo Unyati. Asi mumwe mushandi wepamatare aya ati kutanga svondo rino magweta anobvumidzwa kutaura nevatori venhau kunze kwedare kana kunzvimbo dzavanopaka motikari dzavo kwete pamberi pedare. Mutauri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vaudza Studio 7 kuti magweta ane kodzero yekutsanangurira vatori venhau neveruzhinji zvinenge zvaitika mudare.
Magweta zvakare ane kodzero dzekupa briefing kuudzawo vanhu vanga vasiri kudare kuti kwasi kungatese tiri kudare nenyaya dzemacovid regulations, asi tinodaira kuti magweta ane kodzero, anewo chisungo chekuti wapewo waudzinyika kuti zvinhu zvaitika mudare. Saka zvinhu zviri kutikanganisa zviri kushatirisa zvikuru kuti magweta akutadziswa kuitawo basa ravo.
Mune imwe nyaya yange iri mudare nhasi, kutongwa kwenyaya yemudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Alan Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kubvisa hurumende nechisimba, pamwe nemumwe wechidiki muMDC Alliance Makomborero aruzivishe, kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchusi vange vasati vagadzirira nyaya iyi yave kutarisira kunzikwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reJudicial Services Commission rinoti rinomira nemutongo wedare repamusoro wakaendesa vaLuke Malava kumudyandigere nemusi wemugovera, uye Mai Elizabeth Kwaunza ndiwo vacharamba vakabata matomu kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera kunzwikwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori muJudicial Services Commission vaota Chikwana vati vaive mutevedzerwa vaMalava, amai Elizabeth Kwaunza ndiwo vakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare edzimhosva zvisinei nekupikiswa kuri kuitwa nehurumende kwemutongo wakapiwa nedare repamusoro.
Mai Kwaunza ndiye deputy chief justice varipo vari kuita chief justice.
VaChikwana vati nekuda kwepfungwa dzakasiyana-siyana dziri kupiwa nenyanzvi mune zvemutemo kuti kukwidzwa kwenyaya kumatare pamusoro kunorevei, vachakamirira kuti matare ape mutongo unotsanangura zvinofanirwa kuitwa.
Zvoda kumagweta vari kuita nyaya idzodzo nemakoni ndo vanokwanisa kutaura nezvazvo, sezvo muchinzwa kuti pane kukakatana pakati pemagweta vamwe vachiti zvinosuspenda order kamaita hazvisi. Saka zvoda kusiyirwa kumatare edzimhosva anenge atonga nyaya idzodzo nekumagweta anenge achitaura nenyaya idzo.
Nyanzvi mune zvemutemo vaCraig Linnington vaudza Studio 7 kuti zvisinei nenyaya dziri kumatare, bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti vaMalava vakasvika nguva yekuenda kumudyandigere. VaLinnington vati maonero avo ndeyekuti vaMalava vanoramba vari pamudyandigere.
Chief Justice automatically ceases to be Chief Justice when he turns 70 and any extension of a term limit cannot apply to the incumbent, the person holding that, so it cannot apply to the Chief Justice. Now, you asked whether the effect of noting the appeal is to suspend the original court order. I'm sure it shouldn't do that because whether there was a court order or not in the High Court, it's an objective fact that the Chief Justice ceases to hold office when he reaches the age of 70, whether or not there was a High Court order. So the fact of the Chief Justice leaving office is not dependent on a High Court order. It happened automatically when he reached the age of 70. That is my reading of the Constitution.
Mutongi mukuru pakangositsa makore makumi manomwe akabva atoenda pamudzikandigere, nekuti kuwedzerwa kwemakore hakusi kwevagara vari pazvigaro. Zvekuti nyaya yakwidzwa kumatare pamusoro hazvigoni kudzosa vaive mutongi mukuru pabasa, nekuti bumbiro remitemo yenyika rinoti vakapedza basa pavakasvitsa makore makumi manomwe.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwenyaya iyi kudare repamusoro kunomisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court.
Mutemo wedu unoti pakangoitwa apiru pajudgment yaitika, judgment iyoyo kana kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi kusvika apiru iyo yanzwika.
Asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vati kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare ekumusoro hakuchinji mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemusi wemugovera wapfuura wekuti vaMalava vaende kumudyandigere.
Isu tiri kuramba takamira neratakataura musi wemuvhuro kuti yedu I declaratory order. Zvairi declaratory order yatakawana zvinoreva izvo kuti ndo mutemo mumiriro wakaita pari zvino. Nyangwe zvavo vakapila tiri kumira nerekuti zvisuspende decision yakaitwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinotiwo nyaya iyi ichanetsa kutonga sezvo vatongi vese vekumatare pamusoro yesupreme court neconstitutional court vakadomwa mumapepa akaendeswa kudare repamusoro nesangano rezimbabwe human rights ngo forum pamwe neyoung lawyers association of zimbabwe. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wesangano remagweta Rental Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti vanyora tsamba kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti vaburitse humbowo wavanoti vanawo wekuti vatongi vematare vari kutonga vakarerekera rimwe divi mushure mekunge vapa mutongo wekuti mutongi mukuru wematare vaLuke Malaba vaende pamudyandigere sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vaziyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau nemusi wemugovera vachipomera vatongi vatatu vedare repamusoro vanoti Justice Hepias Jou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa mhosva yekushandiswa nehurumende dzekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakati vane umbowo hwezvavakataura. Vaziyambi inhengo yeLaw Society of Zimbabwe uye sangano iri rinoti rinokwanisa kuvatorera matano. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi nezvetsamba inonzi yakanyorwa neLaw Society of Zimbabwe, asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter vachishora Law Society of Zimbabwe vachiti inoshandiswa sembato nevachena vane makambani emagweta. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazonyora havo padande mutande ravo reTwitter vachiti hurumende inoremekedza matare edzimhosva uye kuva nerusununguko kwavo sezvo zvakakosha panyaya yeutongo hwejekerere. Mumashoko kuvatori venhau, bato guru rinopikisa reMDC Alliance rati vaziyambi vanofanira kukumbira ruregerero kunyika uye rikati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo hakusi pamutemo. Vachitaura mudare reparamende nezuro vatemba muliswa nhengo yedare iri inomirira Norton vakatiwo vaziyambi vanofanira kusiya basa uye kuzotsanangurira kudare iri kuti zvavaitaura zvinorevei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamagaya.
seLaw Society of Zimbabwe takaona mashoko aya semashoko asina kukodzera kuti ange achitaurwa negurukota rehurumende rinoona nezvemutemo muno munyika uyezve nemunhu akarejistwa segweta nematare edzimhosva.
Ko sei muchidaro?
Tinodaro nekuti mutemo unozikanwa kuti matare anofanira kusiiwa achishanda pasina kumbonyikidzwa, pasina kuvhundutsirwa, pasina kutyisidzirwa. Mashoko avaziyambi ziyambi maonero atinoita anovhundutsira matare, anotyisidzira matare kuti vazotika kutonga nyaya dzavo pasina yatinoti pachirungu independence.
Pane matano amuri kutorera here vaziyambi?
Isu seLaw Society of Zimbabwe vaziyambi ziyambi inhengo yedu, ndiye minister uri responsible for justice. Saka takavanyorera tikati minister tokumbirawo mutiudze kuti umbo hwamuri kutaura uhwo kuti majaji vatongi vematare vari furirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuhwana kupi, and kana vainahwo vatipewo isusu seLaw Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora uyezve tati vatitsanangurire kuti tizive kuti sei vasina kuisa umbowohwu pamberi pedare pakatongwa nyaya iyi, nokuti vaziyambi ziyambi vanga vachitovawo mumwe wavanhu vanga vane nyaya yanga yakamira pamberi pedare. But iko zvino hatisi kuti hedu havana, pamwe kuda vanahwo tangu chatangu kumbira kwavari ndechekuti vatipe umbowo ihwohwo tihuongorore.
Kuri kuti hapana umbowo hwacho, pane zvamungakwanisa kuita here pamutemo?
Kana tazoona kuti hapana umbowo and vaita vachityora zvinotarisirwa pakunge magweta achiita, tine kodzero yekuzotora nyaya yacho toendesa kukomiti inoongorora hunhu hwemagweta ndovanozotiudza kuti toita sei.
Vacharamba vanoti vose Law Society of Zimbabwe muri kushandiswa sembato nevachena, munoti kudii nemashoko?
Mashoko avacharamba haana chokwadi mukati, nokuti sangano rinonzi Law Society of Zimbabwe isangano remamembers, ende mamemba edu maloya akaregistwa nedare repamusoro muno muZimbabwe, dare reHigh Court. Ndo vachena vedu ivavo, ndo vanotipa mari. Kana vari vachena vari kutaura, aiwa pamungoda vakutaura chokwadi. Hatina vamwe vachena kusiya kwemamembers edu. Ende vacharamba chimwe chinhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti isu seLaw Society of Zimbabwe zvatinobvumirwa kuita zvakanyorwa mumutemo.
Chikamu chipichi?
Section 53. Vacharamba vanogona kunotora voverenga munyatsonzwisisa kuti izvi Law Society ndo zvainoita, izvi ndo zvainobvumidzwa kuita. Kana vaona ipapo vachaona kuti zvavataura padande mutande retwitter ndezvemanyepo. Kana ivo vacharamba semutauri wehurumende vaine dambudziko nezvatiri kuita seLaw Society of Zimbabwe, vanoziva vanhu kune maofisi edu, vanofanira vanogona kutishedza tovatsanangurira kuti ndo zvatinoita izvi, tovadzidzisa, hatimboregedzi kuvadzidzisa kuti vanzwisise.
Mutungamiri wesangano remagweta reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya vachitaura vari parunare muHarare. Mashoko atichangotambira anotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vatongi vashanu vedare reConstitutional Court avo vachatora miko mangwana. Vatongi ava vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Goora, Justice Ben Shachwayo uye Justice Bharat Patel. Vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare, amai Elizabeth Gwaunza. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda munyika zvichibva kunze zvave kufanirwa kutanga zvanogariswa kwazvo zvoga kwemazuva, zvichizvibhadharira zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo vanopinda munyika vaine COVID-19 vachaendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanenge vaine chirwere ichi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutyira kuti mhando yeutachiwana hwakatanga kuonekwa kuIndia hunogona kunge hwave munyika, zvichitevera kuwanikwa kwahwakaitwa muBotswana neSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike, avo vagara vachikurudzira kuti vanobva kunze vaongororwe zvakasimba vasati vapinda mune veruzhinji.
Isu tinogamuchira urongwa hutsva hwatorwa nehurumende, sezvo zviri izvo zvatanga tichikurudzira nekuda kwekuti Zimbabwe hazvaigona kuti itarire pasure urongwa hwanga uchiitwa nedzimwe nyika. Tikatarisa nyika dzakaita sana Britain, vatogara vachitoti kana uchipinda muBritain unosvikira kuquarantine ende uchizvibhadharira nemari yako. Zvimwezvo nekuda kwokuti kana wazoonekwa uri positive unoendawo zvikare kuisolation paunenge uchizvibhadharira nemari yako. Saka isusu tinozvigamuchira zvikuru, uye tinovimba kuti zvichaita kuti vanhu vaivai vari kubva kunyika dzatingati mahotspots dzine uwandu hwakawanda hwevanhu vane COVID-19 dzakaita sana India vafunge kaviri vasati vauya kuno kuZimbabwe. Tinotibatsirawo zvekare bhozi tichitanga tichitotya kuti nekuda kwethird wave yeCOVID-19, sezvo tichiziva kuti mamiriro emabasa ezveutano muno munyika haana kunyatsoti tsvikiti. Saka tikazoita dambudziko rekuzorohwa nevariant iyoyi iri kubva kuIndia, tinobva tazopinda dambudziko guru. Saka matanho atorwa necabineti iwawo, aiwa, tinomakurudzira uye tinomatenda.
Vazhinji vari kuchema nyaya yekuti hongu matanho iyoyo anogona kunge achitorwa, asi mikana yekupinda munyika kana kuti mabhodha umu, vanhu vanokwanisa kunge vachingozosvetuka mabhodha vachipinda muZimbabwe, zvinoita kuti pasazoonekwa zvakanyanya kuteerwa kwekupinda kwedenda iri. Zvii zvamungataura?
Tinoziva kuti mabhodha edu ane maburi, tinovati maporous borders. Tikatarisa mabhodha irori, bhodha redu reZimbabwe neSouth Africa Zimbabwe neBotswana, Zimbabwe neMozambique, Zimbabwe neZambia. Tine dambudziko revanhu vakawandisa vanoramba vachipoya zuva nezuva. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti dai tawedzera matanho ekupikita kumabhodha ikoko, kuwedzera masereni kumabhodha ikoko, kuitira kuti mumwe nemumwe anenge achipinda muno munyika ange achinyatsoscreenwa.
Takanzwawo nemusi wemuvhuro Botswana ichizivisa kuti yakanga yawana vanhu vaviri vane variendi yekuindia iyi. Tichiona kuti South Africa imwe yenyika dzinonzi dzine variendi iyoyi nechekare panyika, sere dzemuAfrica dzine variendi iyoyi. Izvi zvamungataura
izvo zvinoreva izvo kuti isusu senyika muno muZimbabwe tinokwanisa kuzvinyengera kana kuzvisimbisa tichiti variendi yekuindia hatisati taanayo. Izvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti testing capacity yedu yemuno munyika chiri pasi pasi. Uwandu hwevanhu vari kutestwa muno muZimbabwe chiri kumasure zvakanyanya. Saka irori dambudziko reindian variants tinogona kunge chitori naro.
Wanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo, vamwe vanhu 23 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu ane 50 nevashanu, kana kuti 38,595. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane 73, kana kuti 1583. Kusvika pari zvino vanhu zviuru 300,500 ane 90 nevapfumbamwe, kana kuti 600,579 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kudzokorora mashoko aro ekuti Tanzania haifaniri kumanikidza vapoteri kudzokera kuMozambique, uko vari kutiza mhirizhonga iri kuitika mudunhu reCabo Delgado. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda anoti Tanzania yakamanikidza vanhu vanodarika zviuru zvina kudzokera kuMozambique mushure mekunge vapinda munyika iyi vachitsvaga upoteri kubva muna Gunyana. Mwedzi wapera, vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vakadzingwa muTanzania vaenda kunotsvaga upoteri munyika iyi. America yakazivisa svondo rino kuti ichagovana nedzimwe nyika nhomba yeCOVID-19 dzinosvika mamiriyoni 20 pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni 60 dzayakavimbisa kare kuti dzipihwe dzimwe nyika. Asi hapana nyika dzati dzadomwa kuti ndidzo dzichapiwa nhomba idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana zviri kuunganidza mari yekubatsira mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume muzvirongwa zvavari kuita zvekuchenesa nzvimbo dzinogara veruzhinji. VaNgarivhume vanoti vari kufara nerutsigiro rwavari kuwana kubva kuzvarwa zveZimbabwe izvi, uye vanotiwo vanga vasina kutarisira rutsigiro rwakadai. Vanotiwo pari zvino vari kutarisira kuchenesa nzvimbo yebudiriro muHarare, uye vakakumbirwa kuti vaendewo kune mamwe maguta emunyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7.
VeDiaspora vari kutikurudzira zvakanyanya kuti basa ratiri kuita rakanaka pfuure mberi VaNgarivhume. Tiri kuwane mameseji akawanda zvakanyanya ekurudziro kubva kuDiaspora. Kune vamwe vari kuDiaspora vari kutitumire mari kuti ini ndinobva kuGlenview. Ndinokumbirawo kuti muende mundocleana marara ari pakati pakati, hama dzedu dzatambura, tibatsirei. Vobva vatumire mari yekuti tihaye zvikwanisiro zvekutakure marara ese zvatiri kuita. Saka ndonzira dziri kutsigira nadzo vanhu vekudiaspora idzodzo.
Parishi no makatarisa kunge muri kuenda kune dzimwe nzvimbo dzipi? Tomboti pane vamwe vari kudiaspora vakateerera.
Zviro chaiye taifanira kunge tiri kubudiriro, but pane zvakatikanganisa. Saka mukati mezuva kana rinotevera tichange tichidzoka kubudiriro tinogadzirisa. Then tine vanhu vakatikumbira zvakanyanya kuti tibudewo kunze kweHarare. Kune vagari vekubulawayo vari kuti please musatikanganwawo, tine nzvimbo dziri kuda kunzi dzibatsiridzwe kuklina, tigokurudzire macitizens kuita izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti munguva mazuva anotevera tichange takutanga kutobuda kunze kweHarare tichindoklina. But pari zvino tatakanyanya kufokasa nenzvimbo dzinogare misha yevanhu vakawanda. Nokuti ndoo ikoko kune dambudziko guru rekuzoite zvirwere kana kukaita maoutbreak.
Vanenge vachida kushanda nemi vari diaspora vanokubata ipapi?
Vanogona kutibata padande mutande redu reJuly 31st Movement, www.31julymovement.com. Vakaenda ipapo vanobva vaona donate button redu riri ipapo, rinovaendesa kuPaypal account yedu. Uye vakaenda zvakare padande mutande rangu reTwitter @ngarivume Jacob. Ndakatoita pin pamusoro donate button redu rekuti vagone kuisa mari kutsigira nenzvimbo dzavangada. Ende kana vachinge vaise mari kana vachida kuti pane nzvimbo yavanoda kuti tiende kundogadzirisa, vanobva vatinyorera zvakare pamadande mutande edu kuti please tenderewo kunzvimbo yakati, tinobva tadaro. Kana paemail address July 31 iri pawebsite redu, vanobva vaisa information yekwavanoda kuti tinge tichigadzirisa ikoko. Saka ndo zvatiri kuita nemashandiro atiri kuita nevanhu.
Chii chakaita kuti muzofunga kuita chirongwa ichi?
Ini tinotenderera seboka reJuly 31st Movement and ini semunhuwo zvakare ndiri mutungamiri weTransform Zimbabwe, tinogara muvanhu, tinofamba nevanhu tichikurukura navo, tichinzwa matambudziko avo. Saka pane imwe visit yandakaita community tour yatakaita kumbare, tikausvike panzvimbo yanga ine marara ane honye, honye dzacho dziri pamusoro pechibhorani chemvura. Zvakandibaye mwoyo zvakanyanya kusvika takakurukura nevagari vematapi flats panga para affected pacho, tikaona kuti aiwa ngati tedze kugadzirisa kuti tiise mari tibvise mararaya. Ndikatoisa mari yangu pachangu, tikaona kuti hazvinyanyi kudhura zvakanyanya. Zvakatikosta mari inongoita $400. Zuro chaiye chaiye ndanga ndiri kubudiriro. Kubudiriro ndakapinde mumisha yevanhu kubudiriro 4. Tikaone vanhu vaidye sadza mukati mesuwage. Vakatiudza kuti vaane mavhiki maviri, vamwe mwedzi, vamwe gore, zvinhu zvakadaro. Vamwe vakati tigadzirirewo sewage, remain system yesewage munzvimbo ino pamwe dambudziko redu rinopera. Tanzwa zvakadaro sevanhu vanogare muvanhu, tinobva tatingatibatsiridze. Ndakachema zuro kubudise musodzi ndichione situation yekutoti takutozvigamuchira sevagari veZimbabwe kuti things can be like that. It is wrong, we can't have it like that. We need to do something.
VaJacob Ngarivhume, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, vachitaura naMavelas Mukanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega nenguva dza7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLife Talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hopo Chingono. Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malaba kuenda pamudyandigere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.